Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhatsi kuri musi wemugovera mbudzi 21 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi muchirongwa chedu chanhasi.
Vachabva ipapo vakudzokera kudzimba dzavo. Vanosiyeva maya chirwere murukisheni mese. Ende hatizogona kuchikontena. Chinobva chaita semoto musango kana chadero. Saka tokurudzira zvikuru kuti izvo kutesta ngakuende mberi. Ngavatestwe vese kuzvikora ikoko.
Chino University of Technology inovharwa nepamusana pechirwere cheCOVID-19.
Ini sakona kwangu ndifunga kuti vakaita vakasununguka ndekuti tinozova kuti zvisati zvaitika zvese nhorondo yacho kuti vazosvika pakunzi vanyora gwaro rekuti vakusiya basa anga asiri munhu akasununguka vanga vari munhu atanga kutonzwa munhau kuti vanga vari pane iya inonzi house arrest
nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzozeya masiro akaita basa vaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe dunhu reGeorgia muAmerica rinodzivisa zviri pamutemo kuti vaJoe Biden ndivo vakakunda musarudzo yemudunhu iri iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Vanhu makumi manomwe nevana vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro uye vose vakabatwa nechirwere ichi vanhu vagara vari munyika richidzivisa zvarakawana nezuro manheru bazi rezveutano rakadzivisa kuti vanhu vabatwa nechirwere munyika yose vava zviuru zvipfumbamwe nezana nemakumi maviri kana kuti 9120 uye vapora vava zviuru zvisere nemazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 8228 zvichitevera kupora kwevanhu makumi matatu nevana nezuro wakare vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana matanhatu nemakumi maviri nevatanhatu ukuwo vafa nechirwere ichi vava mazana maviri nemakumi matanhatu nevashanu tichiri padambudziko rechirwere cheCOVID-19 chikoro chikuru cheChinoi University of Technology chakavharwa nezuro mushure mekubatwa kwevadzidzi vanomwe nechirwere cheCOVID-19. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzi vakawana nhasi vaswera vachitsvaga zvekufambisa kudzokera kudzimba dzavo mushure mekuvharwa kwechikoro ichi. Vamwe vadzidzi vanga vachifanirwa kutanga zvidzidzo zvavo nemuvhuro vakaudzwawo kuti vacheregedza kuuya kuchikoro vachinzi vachazoziviswa zuva rekuti vauye kuchikoro kana zvinhu zvagadzikana. Kumiswa kwezvidzidzo pakati kunotevera kubatwa kwevadzidzi vanomwe nechirwere cheCOVID-19 svondo rino. Mumwe mudzidzi adzokera kumba asina kuda kuzivikanwa nezita ati iye anga apedza kunyora zamanishoni nezuro achiti vamwe vake vanga vachifanirwa kutanga zvidzidzo nemuvhuro vanzi vasauye kuchikoro. Mudzidzi wechikoro uyu ati vadzidzi vakawanda vakavhundutswa nekubatwa kwevamwe vavo nechirwere cheCOVID-19. Wekati vatapera msekiwa varamba kutaura nezvenyaya iyi kunyange kupindura mibvunzo yatavatumira panharembozha Akiba imbove gurukota arezo utano muru mende mbatanizwa wa Henry Madzurira vanoti vadzidzi ava vanga vachifanirwa kuongororwa kuti havana chirwere cheCOVID-19 here vasati vadzokera kudzimba dzavo.
Vachabva ipapo vakudzokera kudzimba dzavo vanosiya vamaya chirwere murukisheni mese ende hatizogona kuchikontena chinobva chaita semoto musango kana chadero. Saka tokurudzira zvikuru kuti izvo kutesta ngakuende mberi ngavatestwe vese kuzvikora ikoko.
Huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakakwira zvakanyanya mumazuva maviri apera. Gurukota reMashonaland and West amai Muliswa Chikoka vakabatwawo nechirwere ichi marumwe zuro. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Nasi ava makore matatu kubva musi wadziviswa nyika kuti vaimbo vemutungamiri wenyika Muchakabvu Robert Mugabe vainge vabvuma kusiya basa. Zvuru nezvuru zvevanhu zvakapinda mumigwagwa zvichipemberera mashoko ekusiya basa kwava Mugabe vaine tarisiro yeshanduko. Asi mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mpofana vanoti havaoni chachinja kuvana veZimbabwe zvichitevera kubviswa kwava Mugabe pachigaro. Studio 7 yanakwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana vanga vasiri kubatika panharembozha yavo.
Ini sakuona kwangu handifungi kuti vakaita vakasununguka nekuti tinoziva kuti zvisati zvaitika zvese nhoroondo yacho kuti vazosvika pakunzi vanyora gwaro rekuti vakusiya basa anga asiri munhu akasununguka. Vanga vari munhu achaita kutonzwa munhau kuti vanga vaya pane iya inonzi house arrest pamusaka pemauto anga apinda munyaya dzematongerwo enyika. Saka tinoona kuti anga ari munhu anga ari pakumanikidzika kuti vanyore gwaro iroro kuti vasiye basa. Saka sekuona kwangu handioni ari munhu akatora danho iri nekusiya kwake akasununguka.
Kune vamwe vari kuti izvo tsamba yacho yakaiswa muparamende yekuti izvo yanyorwa navamugabe vachiti vasiya basa haina kunge yakaiswa ruoko kana signature. Zvinoreve izvi
kana zviri izvozvo chokwadi kuti ndo zvakaonekwa ndekuti nyaya dzacho dzinenge dzichibuda izvi dzinenge dzakawanda wanda dzichiuya nemutoo wakasiyana siyana. Asi kana zviri kuti hapana ruoko rwavo runyoro rwavo rwanga rwuripo zvingatoreve kuti kana naivo chaivo havana kuwirirana nazvo. Nekuti ndakada kuti dzokei shure pane pamwe pa ndingati mazuva maviri matatu pasati pa vasati vanzi vanyora tsamba yekuti vakusiya basa pane pamwe pakatobvuudzwa ruzhinji rweZimbabwe kuti mirirai vamugabe vachada kutaura mashoko akakosha live pa nepfenyuro yeZBC takatomirira tese. Endi neizvo takaona chivachiita nokungoona matarisiro achaivaona vachiita paTV ipapo zvairakidzwa kuti pane zvavari kuzvibepa ravapuhwa kuti vaverenge vataure. Asi tinoona masoja vangu varipo vakuru vemauto nevamwe vangu varipo vakamira paTV pavo takatotarisira kuti ndo bepa ravangu vapuhwa kuti vataurire ruzhinji rweZimbabwe kuti vasiya basa. Asi tinongoona nokungotarisa zvaiitika ipapo tinotoona kuti aiwa vanenge vakatsika madziro vakasaverenga zvavanga vapuhwa kuti vaverenge. Saka hazvizotomboshamisi kuti zuva rakazonzi vanyora tsamba pakuitwa impeachment yacho vazobvuma kusiya basa. Hazvingambotishamisi kana tsamba iyoyo vasina kutomboinyora yakanyorwa nevamwe vanga vakavaisa pahouse arrest vavanga vapamba masimba varivo vakanyora tsamba iyoyo yakaendeswa kuparamende zvichinzi vamugabe vabvuma kusiya basa ivo vasina kubvumirana nazvo.
Tichitarisa zuva ranhasi makore matatu apfuura migwagwa yeHarare nemuZimbabwe yese vanhu vaipembera kuti vamugabe vasiya basa. Tichitarisa nhasi zvinhu zvakamira sei?
Saka nhasi uno takaona vanhu vachiti hapana chasanduka, vanhu vari kungomanikidzwa, vari kungombunikidzwa kodzero dzavo, vanhu vari kuitwa zvakati, upfumi hwenyika huri kungoondomoka. Ndo zvatakaona pasi pavamugabe. Naivava vari kutonga nhasi ndo vaive namugabe pazvaiuitika zvinhu zvakadaro izvozvo zvaita kuti vanhu vati aiwa tarwadziwa muno munyika. Saka ndo vari kungotonga nanhasi. Saka zviri kuitika izvi hapana chachinja. Vamwe vangatoti zvatonyanyisa kuipisa nekuti hapana chaimbonge chichitarisirwa nevana veZimbabwe kuti chinga imba kuvamwe vanga vari mukare nakare paikondomoka nyika ndo vamwe chete varipo hapana new dispensation hapana chitsva chiripo saka ndinati kubva 2017 kusvika nhasi hapana tadzosanduka vanhu vemuZimbabwe vachiri kutambura vachiri kunonga svosve nemuromo vari kungorwadziwa vari kungombunyikidzwa kodzero dzavo zvichangoramba zvakadaro narini as long as varipo varipo
mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari kukwekwe gara vakawanda vemuguta remasvingo vanoti havasi kufara nekudzimwa-dzimwa kuri kugara kwakaitwa magetsi izvo zviri kuvhiringawo kuwanikwa kwemvura Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera
vagari vemumisa yeruzhinji mumasvingo vanoti vave nemazuva anopfuura mashanu magetsi achidzimwa izvo vanoti zviri kuvavhiringa mararamiro avo mumwe mugari wekwamucheke amai Patience Masuka vanoti kuenda kwemagetsi zuva nezuva kuri kuvarwadza sezvo vasiri kuudzwa chikonzero chaari kudzimirwa
isu sevagari vemunomasvingo zvaakutishungurudza zvikuru maendero ari kuita magetsi hatichazivi kuti yava load shedding here kana kuti chii nekuti dzimwe dzenguva tinongoona magetsi aenda tisina kana chataudzwa kana kudii tinenge tatenga magetsi tabhadhara mari yedu asi tinozosangana nemamwe maexpenses takutenga vana gasi takutenga huni izvo zvinova zvinhu zvinotidzosera masiri nekuti mari idzi dzimwe dzacho tinenge tisina kudzibhajetira izvozvo saka zvisinei tenge tichida kutizisa ive inotipindurawo inotiudzawo kuti zviri kumbofamba sei uye zviri kumbomira sei nekuti zvimwe zvacho zvakuitika isa tichazvinzwisisa
vatipeni mago avo vanogara kurunyararo west vanoti kuenda kwemagetsi kwava kuvadhurira nekuti vave kumanikidzwa kutenga dzimwe mhando dzemoto dzakaita segasi kana huni
isu sevagari vemumasvingo takudawo kuti vhesa itichekesere kuti iri kuzvifambisa sei panyaya yemagetsi nekuti nguva yatakuwana magetsi inguva shomanana kwazvo zvekuti kuti tibikire vana zvinhu zvinonetsa pakudiwa kuti titsvake huni kutinde futi kunotsvaka huni ema iri kunetsa kuti tisatema miti kuti tenge gasi iri kuti dhurira sevagari vemumasvingo nekuti vanenge vachida kuti vabhadharwe nemaus dollars isu mari iyoyo yasiya tirikudi yatiri kuora
mukuru webasa musangano revagari vemasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura vaanoziva muguti vanoti kambani yezesa inofanira kuzivisa vagari zvikonzero zvairi kudzimira magetsi
isu sevagari hatisi kunyatsokufara nenyaya yekumaendero ari kuita magetsi magetsi acho ari kuenda asi tisingaudzi kuti chikonzero chiri kuita kuti magetsi acho aende chii iko zvinoizvi magetsi akakwidzwa kanenge kaviri mumwedzi umwe chete uno zvokuti ava kudhura zvisingaiti zvino hazvizonakidzi kuti unotenga magetsi achidhura kudaro wogara nguva yese usina
pamusoro pekushaya magetsi vagari vazhinji vanoti vari kushushikana nekukwidzwa kwemutengo yemagetsi uyo wakakwidzwa nezesa musi wechina akakava kechipiri magetsi achikwidzwa mwedzi uno mayuniti makumi mashanu aiita dhora nemasendi makumi matanhatu ekuamerica ave kuita dhora nemasendi makumi manomwe mayuniti zana ave kuita madhora matanhatu kubva pamadhora mashanu nemasendi makumi manomwe ekuamerica mukuru webasa muhofisi sangano rinomirira vatengi reconsumer council of zimbabwe mumasvingo vadhumisani munguchini vanoti kukwira kwemutengo yemagetsi kunogona kukwidza mutengo yezvimwe zvinhu muzvitoro
Consumer Council of Zimbabwe tinoshishikana nekukwira kwemutengo wemagetsi uyu watiri kuona kuti sevatengi on average uri kukwira kaviri pamwedzi kukwira kwemutengo wemagetsi kunogozhera vatengi nekuti vemaindustries vanogadzira zvinodiwa nemhuri kuti dzigode kurarama upenyu hwakanaka zvichakwira mutengo mbacha dzavanogadzira vanongoita pass on the cost to consumers
sevelaina kwanza kunzwa kumutauriri wedzesa vafulad kwasira sezvo vanga vasingadairi nhari yavo kana kupindura tsambambozha dzavatumirwa mune imwe wenyaya chikoro chedandava reprimary school kwagutu chakapindura nenjodzi mushure mekunge vana vatatu vanwa mvura pachikoro ichi negaba rinofungidzirwa kuti raiva nemuchetura mumwe wavo akashaya mwana akashaya uyu nemusi wechitatu avigwa nhasi mundani rekwamutero mudunhu raishe chimombe ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
Dunhu remuGeorgia muAmerica rakazivisa zviri pamutemo kuti vaJoe Biden veDemocratic Party ndivo vakakunda musarudzo iyi mushure mekunge mavhoti averengwa zvakare. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Professor Elliot Masocha, vanoti zvakabuda muGeorgia zviri kuvharamika nayose ingashandiswa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump kuti vabudirire mukupikisa kwavo sarudzo dzakaitwa munyika.
Ndoona sokuti vaTrump avasisina atikati maoption akawanda zvino nokuti zvavaifungira kuti ndizvo zvakaitika zvokubirwa kuGeorgia kurototungamirirwa masarudzo dzacho navanhu veparty yavo zvaonekwa kuti aiwa hapana chakabirwa. Vanhu vomuGeorgia ruzhinji rwacho hari kuvandi vaTrump rwasarudza vaBiden. Pane zvimwe havo zvavanokwanisa kuita zvekare zvavakapuwa kusvika musi wechipiri kuti vanokwanisa kunge vachiti ngakuverengwezve nemishini nokuti rwendo runo rwakavaverenga futi namavoko vakaona kuti vaTrump vadyiwa. Saka vamwe vaTrump vanomukana wokuti aiwa verengai zvino mushini, asi handivoni kuti pane chingabuda chingaita kuti vazokunda vaBiden. Vanombozaba vaTrump sokuita kwavo vakambodana vanhu vokwabva kuMichigan kwokuti huyai uno kuwhite house vachida kuzama kuvatsvetera kuti vachinje maelection iwayo ainde kwavari ivo maelectoral votes iwawo, asi mutemo hauzvibvumi izvozvo. Saka pari zvino vaTrump munhu zvake unongosvoda kuti ndakakundwa, asi munhu wakakundwa.
Munoonawo sei danho rakatorwa negurukota rinoona nezvekudyidzana kwematunhu muGeorgia anova munhu anotsigira bato reRepublican Party achiburitsa mashoko iwaya ekuti izvo vaTrump vakundwa?
Izvi zvinhu zvinoratidza kuti sarudzo dzomuAmerica isarudzo dzakachena dzisina kubira mukati, dzisina kuti dzingafevha munhu wokuti ndowepati yako kana kuti dzingange dzine zvimwe zvinhu zvokuti zvinovanziwa. Sarudzo dzomuAmerica dzinoitwa pachena. Munhu zvake urikungozama kuzvishatisa nokushatisa sarudzo dzeAmerica ndiwo vaTrump, nokuti ukaona munhu webato rako ariye unenge achitaura kuti aiwa wadyiwa, zvekare achitaura kuti manhamba haiyepi aripo anotaura kuti uyu ndiwo wavhotekwa zvakadarika uyu. Zvinoratidza kuti sarudzo dzomuAmerica hadzina zvokubira-bira kunotaurwa navaTrump zvezvi. Munhu uri kungonyarawo zvake kutaura kuti ndakadyiwa, asi sarudzo dzomuAmerica kutaurira ruzhinji rweZimbabwe hakuna unokwanisa kubira muAmerica munomu.
Pane mikana here yekuti vaTrump vange vachikwanisa kumisa urongwa hwekutambidzana masimba? Takatarisa kuona kuti izvo vari kuramba kutambira kuti izvo vaBiden ndo vakakunda.
Hapana mukana zvachose unokwanisa kuti vaTrump vakwanise kubisa kugadzwa kwavaBiden musi wa20 January.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika, Professor Elliot Masocha vachitaura vari parunhare vari kuOhio. Sangano reOrganization for Security and Cooperation in Europe, kana kuti OSCE, rakabudisa gwaro rinoratidza kutyorwa zvakanyanya kwekodzero dzevanhu muBelarus zvichiitwa nehurumende yavaAlexander Lukashenko munguva yesarudzo dzakabiridzirwa muna Gunyana uye mushure mesarudzo idzi. Sangano iri rinoti chinangwa chava Lukashenko mukutyora kodzero pamwe nekusunga vanhu ndechekuomesera vanhu vanoda kuratidzira uye kuchishidzira vanoda kuzoratidzira. Kutyorwa kwekodzero dzevanhu vanenge vachiratidza murunyararo, vanopikisa pamwe nevatori venhau kunosanganisira kutochwa kwevanhu, kusungwa, kumbunyikidzwa kuti munhu asataure akasununguka, pamwe nekurambidzwa kuungana kwevanhu murunyararo. Munyori wegwaro iri uye vari nyanzvi munyaya dzemitemo yepasi rose muzvinafundo Wolfberg Benedek vanoti zvinosuwisa kuti hapana atamiswa mumatare nenyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu munyika iyi. Muzvinafundo Benedek vanoti kusasungwa kwevapari vemhosva ava kunoburitsa pachena kuti munyika iyi kodzero dzevanhu dzinotyorwa pamadiro uye hapana matare anotonga zvejekerere vanopikisa hurumende munyika iyi. Kuratidzira kwevanhu vakawanda kuri kuenderera mberi muBelarus kubva zvatanga kupikiswa kwesarudzo. Izvo zviri kuisa mutungamiri wenyika iyi, uyo atonga kwemakore 26 panguva yakaoma, asi achiramba kuti sarudzo dzakabiridzirwa. Masangano enhau anoti vaLukashenko vari kusimbaradza utongi hwavo nekuvhara muganhu wenyika uri kumadekero kubvisa gurukota rezvemukati menyika uye kukurudzira mauto nemapurisa kuti arwise vose vanenge vachiratidzira. America inoti inofadzwa neushingi hwevanhu vemuBelarus. Vakadaro gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo. Vanotiwo America icharamba ichikomekedza hurumende yemuBelarus kuti imise kusunga kwairi kuita vanhu uye kuti inzwe zvichemo zvevanhu vanoda sarudzo dzakachena uye dzinoitwa pasi pemasangano akazvimirira. Zviri kukurudzirwa nesangano iri zvinopa hurumende yemuBelarus mukana wekupedza gakava riri munyika iyi. Izvi zvinosanganisira kupinda munyika yekwenhumwa dzeOrganization for Security and Cooperation in Europe kunoona zviri kuitika kumiswa kwemhirizhonga iri kuitirwa vanhu vemuBelarus uye kuona kuti vose vari kutyora mitemo varangwa. Gwaro iri rinotiwo vose vakasungwa vanofanirwa kuburitswa muusungwa uye munyika iyi munofanirwa kuva nenhaurirano dzechokwadi dzinopindwa nemapoka ose. America inoti inomira nevanhu vemuBelarus panguva iyo vari kutsvaga utongo hwejechetere. Aya mashoko anomirira muono weAmerica pane zviri kuitika muBelarus. Iko zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko ari kutarisana nenyika nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uye matanho ari kutorwawo nemasangano ari kurwisana nechirwere ichi. Murukuru yedu tabata mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaRusike.
Thank you very much.
vaRusike, ndeapi matambudziko amuri kuona angadai ari kuwedzerawo tambudziko rekupararira kwechirwere chabata nyika cheCOVID-19?
Vanhu havana mvura, saka zvinhu zvakaita sekugeza maoko, vanhu vanopedzisira vasisageze maoko nekuda kwekushaikwa kwemvura. Saka tikachiti hurumende dai yaita kuti vanhu vawane mvura, makazuru gaite kuti vanhu vawane mvura, sezvo vanhu vachibhadhara marezi. Pavanobhadhara marezi panenge paine mari zvekare yemvura, saka mari iyoyo yemvura ngaichichengetedzwa ka kuti iende kumabasa emvura kuti vanhu vawaniswe mvura, sezvo dzidziso iripo yekuti vanhu vange vachigeza maoko nemvura yekuchururudza, asi mvura yacho kazhinji inenge isipo.
Takaonawo sangano renyu richishambadza kuti maakupindawo mukubatsira kupa dzidziso pamusoro peCOVID-19. Muri kubatawo sei basa nguva ino?
Iye zvino zvimo mubhuruwa yemacho imomo takatreda atinoti macommunity health workers nevaye vatinoti macommunity influencers vanosanganisirana nevana vechidiki vemayouth vatiri kupa dzidziso yekuti vange vachipinda ivo munharaunda mumacommunity vachinodzidzisa vamwe. Iye zvino izvi tinotori kumanikalendi kwamutare tiri kudzidzisawo zvekare Masvingo, tiri kudzidzisa Mugweru nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana nokuti taona kuti chiri kudiwa kune vanhu veruzhinji idzidziso. Vanhu hatisisina dzidziso yeCOVID-19 maringe nekuti ndezvipi zvaungaite iwe munhu pachezvako kuti uzvidzivirire kuchirwere cheCOVID-19 yatinoti community participation idea. Saka iye zvino izvi tiri paground kwatiri kudzidzisa vanhu maringe necho chirwere cheCOVID-19 tichishanda nanambuya utano naivo macommunity health workers yomadhorobha kuita kuti vanhu vange vaine dzidziso yechokwadi yekuti chirwere ichi tinokwanisa kuchikunda sei.
Matambudziko api amuri kuwanawo kana kuti zvimhinga mupinyi zvamuri kusangana nazvo mukuita basa renyu?
Patine zenge tapedza kudzidzisa paye patinenge taakupinda mumacommunity tichiita maawareness, matambudziko ari kunyanya kubva kuvanhu ndeyekuti 1, nyaya yemvura. Kungave kumaruwa, kungave kumadhorobha, vanhu havana mvura. kwa hiyo nyaya yema face mask yoyo vazhinji varikudhurirwa nao face mask saka tinoona vazhinji vanenge vasina kupfeka asi vamwe varikutaurawo zvekare kuti nekuda kwekupisa kuriko mazuvano kuswera akapfeka face mask vamwe vacho vanopedzera vakuzarirwa saka pane dambudziko rekuti hongu dzimongwa face mask yacho anogona ainayo asi dambudziko nderekuzarirwa nekuda kwekupisa kwouyawo zvekare iro dambudziko rekuti vanhu varikuda kurarama saka nekuda kurarama vanhu varikuramba vachinosangana nevanhu vazhinji vanhu vakawanda toenda kana izeni kana kuri kudzindamo chaiko dzimbwa vamwe vaakunyara kuonekwa uchingori iwewe chete ndiwo wakapfeka face mask uri panhamo munhu wosipedzera abvisa face mask iya angotedzera zviri kuitwa nevamwe saka matambudziko akawanda nairo dambudziko guru nderekuti vamwe vari kuti hatina dzidziso yakakwana kubva kunyanyanyanya kubazi rezveutano saka vanopedzera vaakuriraya neinformation yavanowana mumasocial media and so forth asi paground apa aiwa kuvarairwa vanhu veruzhinji vavarairwa zvakanyanyisa vari kutofunga kuti COVID-19 yakatopera
shoko ramungasiyira hurumende pamusoro penyaya yedzidziso yamataura iro nderipi varusiki
iye zvinoizvi tiri kunzwa vamwe vaakutaura kuti vaakuda kudzosa lockdown isusu tiri kuti lockdown yekubva tati nyika yose ibva yavharwa inogona kunetsa pari zvinoizvi nekuda kwepamiriro yeupfumi hwedu zvingangodaro kuitwa maybe nehurumende ndeyekutarisa iwo mahotspots kuti nzvimbo dzakanyanyisa kana kuti dzine makesi dzakawanda ecovid-19 ndedziki dzacho and then votarisa nzvimbo idzodzo voona kuti mamejazi angaiswe kunzvimbo idzodzo kuitira kuti tideredze dambudziko recovid-19 nderipi asi zvekuti nyika yese ivharwe zvamuchose sezvatakamboitira mavhiki matatu ekutanga ecovid-19 zvinogona kuti netsei nekuti veruzhinji havana mabasa ekubayirwa zvitupa vanhu vanozvisenzera pachezvavo
aiwa tinotenda zvikuru varusike kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu
tatenda
manga makateerera kuna vaitai Rusike vanove mukuru wesangano recommunity working group on health muchirongwa chedu upenyu hwedu chamunopiwa neni Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC tosangana svondo rinouya.
Vachereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tirikutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6175 ne 7255 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk tibatei pamasaisai anoti 13860 15460 909 am kana 4930 kHz.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chinoi University of Technology inovharwa nepamusana pechirwere checovid-19. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzozeya masiyiro akaita basa vaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Dunhu reGeorgia muAmerica rinozivisa zviri pamutemo kuti vaJoe Biden veDemocratic Party ndivo vakakunda musarudzo yedunhu iri. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kunzwa nhau dzedu, munokwanisa kudzinzwa pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.